Mashoko atiri kutambira kubva kugovernment ndokuti permanent secretary wefinance ataura kuti vashandi vehurumende vachanga vachizowana bonasi muUS dollars. Asi izvi hationese kuti zvinofadza massive sevens zvikuru sei varairidzi vatinotungamira. Varairidzi vatinotungamira hondo yavo haidambogara iri pakuti vanoda kuti vawane bonasi in US dollars. Hondo yavarairidzi iri pakuti iko mugore raOctober 2018 hurumende yakadzikisa mari dzavo zvisina nhaurirano. Saka varairidzi vomuZimbabwe chavanoda kubhadharwa mari dzavo dzepamwedzi wega wega dzinosvika idzo US 540. Kana hurumende ikakwanisa izvi inenge yagonera varairidzi.
Asi hamuone here kuti iro danho ratorwa nehurumende idanho richarerutsirawo varairidzi?
Kuda kubatana kumeso nokubhadhara bonasi nemari shoma shoma hationi sokuti zvingafadza varairidzi avo vayaura nenzara vari kunonga sose nomuromo. Izvo hazvina zvazvinobatsira zvakanyanya. Hapana murairidzi angafara kuti anyimwe mari yake yapamwedzi inoita US 540 akuzopiwa mari yemwedzi miri ichiita kuma 270 wofarira izvozvo. Kutamba namadhaka pasina mvura. Chatinoda ndechekuti hurumende ngaidzose mari yaitambirwa navarairidzi. Ndo zvingazadza mukombe zvikafadza varairidzi vanova vabereki avo vayaura nenzara vari kutadza kuendesa vana vavo kuchikoro. Saka uyo anofunga kuti kuda zvingafadza varairidzi hapana zviripo makumbe enyokai. Tichaonana magaro pakuyambuka Rwizi.
Saka zvii zvamuri kukurudzira kuti hurumende iite?
Chikurukuru chinofanira kuita nehurumende nekukurumidza kuona kuti varairidzi vabhadhara mari dzavo dzema 540. In fact varairidzi varitoda mari yavo nokuti pamwedzi pega pega kana iko zvino murairidzi achitambira mari inoita iyo 100 US to about 135, zvinoreva kuti hurumende iri kudya mari pamurairidzi wega wega pamwedzi inopfuura 400 US dollars. Mari iyoyo varairidzi vari kuida nokuti iri kuendepi? Yakadzisa zvisina mwero, zvisina kutaurira navarairidzi. Ndo pane hondo yavarairidzi, pane ajenda yavarairidzi, kwete kuda kubatana kumeso nezvimwe zvisina basa